vari kusunga mamembers emdc vari kuteverwa kudzimba kwavo vachikwinya vasungwa nhasi masikati ano iko zvino matare acho ari kuitwa chimbi chimbi kudya kwebere richifamba tiri kuona matare ari kutanga vanhu vanofungwa nezuro magweta asati ambopuwa mukana vanachi vachibaya vatova mutrial vachiminya kugweruko vatova mutrial magweta asi kana kumbopuwa nguva yekuti vatongwe tanzwa kuti ichi provhinzi vari kuteverera vatungamiri vemdc vachivasunga pavanenge vashayiwa vozvambaradza vanhu vanenge vari ipapo
vamafume semaonero enyu nyaya iyi ingapedzwe sei chaizvo munoda kuti vanhu vari kunze uko vanzwewo kuti kudii
tiri kuda kuti muno muzimbabwe pava nyamamire nerongo yangori mvenge mvenge hatisi kunzwisisa kuti matongero ari kuita hurumende ava vari kuda kumboenda nepi nayo nyika iyi kuti mukati mavo vachiri kufamba pamwepo here kana kuti vangotanga kuita udzvanyiriri hwakangonangana nekudzvanyirira ruzhinji hwezimbabwe nekuti nyaya yanga iripo yanga iri nyaya yezctu yekuti mitengo yakwira upenyu hwaoma hapachina chavachakwanisa kuita asi kuzvambaradzo kwoitwa kudzingirirana nevanhu vemdc kwoitwa vachibaya organizer vedu vanogona basa vakawanira president 2 million votes vari kungotagisiwa nenyaya isina nebasa rese tokuna makanzuro manp ndo zvinoitwa here kuti kana paitwa stay away nevashandi moti nanga-nanga neveopposition vanhu vekunze intaneti iko zvino ichiri yakavharwa mabhengi zvese hazisi kushanda hapana chiri kushanda nyika yose yavhariwa pava nedarkness ende padarkness apa panogona kuitika zvakawanda zvikuru.